Ligi yatinofanira kutambira mairi ndeyekuenda kuEurope, ndokune mabusiness akakura, ndokune mainvestors, ndokune zvemari yakawanda. Hatinofanira kuChina.
Sei zvakakosha kuenda kuChina?
Ndokune mari zhinji. China ine makambani anosvika, ine 490 companies out of 500 companies, best companies in the world, they are in China. Kwete ana Malawi. Uyu mutambo warombo watikuita varombo vasina kana sendi. Hapana kana news apa dzekunyora kuti kune chichabuda kubva kuMalawi. Matrade figures atiri kuona ari kubuda kuti Zimbabwe pagore inotengesa zvigadzirwa zvinosvika $6 million zvese kuMalawi. $6 million. Imari yepocket money yevanhu vari kuEurope haitiri mari inganyorwa panyika vachiita business. Malawi yacho ichitengeserawo zvinhu zvinoita $30 million. Kutoreva kuti Malawi yakatopfuma mafura isusu pakupedzapo. Saka hapana business rinobuda kuMalawi.
Sei muchidaro?
Malawi ikonomi yayo yakabatwa nefodya. 65% yeikonomi yemalawi iri pafodya. Ratinaro muno matita akuzvitaura imwe fodya wacho iti number one muAfrica. Iti fodya iroyo harina biggest share muekonomi yedu nokuti agriculture yese iti 12% yeekonomi yeZimbabwe. Saka kunotamba nevarombo, mutambo wevarombo hapana chinobuda ipapo. Maligi yedu ndeyekuEurope, Western countries, kuAmerica, Canada. Ndokwada kwa mukuru wenyika achienda ikoko. Tozoziva kuti akutaura business. Izvana Malawi zvaa nguva yatiri kuda game changers yavarombo. Tina chinobuda iko.